Mr. Flex.
Zakaoma se kupinda romas, devera kani kito sidoma. Bangwe banoti kai tumba somasi, bane mari oti paota. Wo ita choice kati cross the border, ngu pamoyo zoti dai wangono hoda. Asi ngongoni tinye kani matota. Okungura kuti dai ndakatodzidza upenyu ndinotenda shuwanda pizza singoma pangu pangu kuita mungiridza ndosunga vamwe shamwari ana mashidza terera kunzwe mukoma wangu tinjo ipi ishungu vanongoti musingo inzwanzwe ndikoimba kachingo singo. Zakaoma se kupinda romas, devera kani kito sidoma. Bangwe banoti kai tumba somasi, bane mari oti paota. Wo ita choice kati cross the border, shungu pamoyo zoti dai wambono hoda. Asi ngongoni tinye kani matota. Bye.